Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikutarisira kuti unenge watariswa waonekwa kuti hauna utachiona weCOVID-19. Uyezve pane zvirwere zvakafanana nana shuga nana BP zvinenge zvisinga kontroleki kana kuti zvinenge zvisina kunyatsogadzikana. Vanhu ivavavo hatitarisiri kunge tichivabaya.
Mishonga yenhomba yeCOVID-19 yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa kutanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vazhinji vanoti havasi kunyanya kuzwisisa nezvemushonga wenhomba uyu. Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defence Industries. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mishonga yenhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19 yakabva kuChina yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa matunhu avo kutanga nemusi wemuvhuro. Panguva iyo vanhu vakawanda vari kuti vanoda kutanga vanzwisisa nezvemushonga uyu vasati vabayiwa nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupiwa kwemajekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete nemazana masere kana kuti 11,800 kunyange vanga vakatarisira nhasi kutambira zviuru gumi nezviviri mudunhu reMashonaland West, mukuru mubazi rezveutano mudunhu vaGift Masocha vati vachatanga kubaya nhomba nemuvhuro. Dr. Masocha vati muchikamu chekutanga vachabaya vana mukoti, mapurisa, masoja, vashandi vemajeri pamwe nevatori venhau.
Vanhu vari kuwana mushonga parizvi tati frontline workers. Kana tichitaura daro tikutaura vanhu vebazi rezveutano. Tikutaura vanhu vebazi rezveutano vari masecurity. Kuti vari kushanda vari mumapurisa, vari muarmy, vari muair force. Tine vanhuwo futi vari vanoshanda kuimmigration nezimra vakamirira zveutano. Uyezve tino mareporta avo vemapepanhau vari mugrupu rakare iro rimwe chete remafrontline workers.
Vamasocha vati kuti munhu abayiwe nhomba anofanirwa kutanga aongororwa kuti haana chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete, uye vose vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita sechirwere cheshuga nehigh blood pressure nezvimwe zvirwere havabayiwe nhomba. Dr. Masocha vati sezvinokurudzirwa nebazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization, vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere pamwe nevane makore anodarika makore makumi matanhatu havabayiwe nhomba iyi. Dr. Masocha vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera mitemo yekuzvidzivirira kunyange vakabayiwa nhomba iyi. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vati hurumende haifanirwe kuita rusarura panyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Vati hurumende inofanirwa kutevedzera zvinotaura WHO kuti tese tiri panjodzi kana mumwe munhu ari panjodzi.
Kubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19 haina kutangira muno muZimbabwe kwete. Tatori nedzimwe nyika dzatove nenguva dzibaya vanhu vacho. Asi chinhu chikuru chinofanirwa kutedzerwa nenyika yeZimbabwe kushandisa maguidelines anobva kuWHO, kwete zvekuzosarura. Tichazenge tichibaya vanhu vane makore akati kana kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvakati havasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano murumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati sezvo nhomba iyi iri kumboedzwa kuti inotishandira here muno munyika zvakakosha kuti kutange vanhu vane utano hwakasimba.
Nhomba yedu yeCovid-19 ichiri pachinhano chokutestiwa. Testiwa kutona kuti inoshanda here, inodzivirira vanhu here kubva kuCovid-19. Uyezve kuti izvo haikonzeresi here zvakashata. Kana yabaiwa kumunhu, hairwarisi munhu here, haiurayi munhu. Kana tichiri pachinhano ichochi, chatingati maclinical trials kana kuti mafield studies enhomba ichangouya yatisati taneunyanzvi nayo kuti yakamira sei. Zvakangokosha kuti tipe nhomba iyi kuvanhu vari healthy vatinoziva kuti havana zvimwe zvirwere zvavanazvo zvinodzikisa immune system yavo.
Hatina kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata, asi mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vanopesana nemashoko aDr. Masocha vachiti vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita segomarara, shuga kana hypertension vanogona kubayiwa nhomba. Zvinonzi munhu anofanirwa kubayiwa nhomba iyi kaviri, kamwe kacho masvondo maviri kana matatu mushure mekubayiwa kekutanga. Nezvo hurumende yakazivisa kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana mana nemakumi maviri kana kuti 1420. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 35,543. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zviviri nemazana matatu nevaviri kana kuti 2302. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemuHarare vakawanda vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti kwave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vazhinji vavo vanoti havasi kunyatsonzwisisa nezvemushonga uyu. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta vaAlbert Mwaengepi vanoti kunyange hazvo gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa nhomba yeSinopharm veruzhinji vachizviona, kutambirika kwenhomba iyi kuchanetsa muvanhu vakawanda munyika.
Vice President vaita zvakanaka kupiwa vaccine vanhu vese vachiona, asi tinoziva sei kuti nderekuChina ravapiwa. Vanogona kupiwa rekuUK, reOxford riariya kana reFizer. Kuti vanhu vave nechokwadi kuti chokwadi vari kutora mavhaccine ari kubva kuChina, ngavangotora chero box vorivhura vanhu vese vachiona, vori pakana kuna politician upi zvake anoda, uye nevamwe vanhu vese vanenge vari pedyo. Mukudaro zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chokuti vari kupiwa vhaccine rekuChina zvechokwadi.
Mutori wenhau Henry Munjanja anotiwo haasi kuzobayiwa nhomba iyi nezvikonzero chokuti mushonga uyu wakangoerekana wamhara nendege pasina kana chenjedzo yokudzidzisa kana kuzivisa veruzhinji kuti mushonga uyu unoshanda sei.
Handingabondi zvangu zvokubayiwa jekiseni rechinhu chandisingazivi kuti chakamborapa kupi, chakaonekwa kupi chinoshanda. Anongova majekiseni atangoona achingosvika muno muZimbabwe. Chero kuChina kwacho ndandinambonzwa kuti akamboshanda ikoko, saka ini hangu handidi.
Asi nhengo yesangano reThe AIDS and Arts Foundation vaEmmanuel Gasa vanoti vari kufara chaizvo nenyaya yenhomba yeCovid-19 yave munyika, asi vanoti zvainge zvakanaka zvikuru dai nhomba iyi yakatanga yaongororwa nenyanzvi dzeutano dzemunyika isati yabayiwa veruzhinji.
Isu seboka reThe AIDS and Arts Foundation tinofara zvikuru tichigamuchira mishonga yedu yemavhaccine yeCovid-19 senyika. Asi setafu Zimbabwe isu taikumbirisisawo kuti titange tanzwa kunyanzvi zvinokwanisa kunge dziridzo zvinokwanisa kuona kuti mishonga iyi yakanaka here, yakanakira vanhu vedu here. Hatina zvichemo zvekuti tinozogona kuti vanhu vanoita masaidi feisi pamberi apo.
Mumwe mugari wekuAdbeni amai Nakisai Murenje vanoti vakakurudzirwa nehama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa avo vakatobayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kweCovid-19, asi vanoti kutambirika kwenhomba yeSinopharm munyika kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana ezvemashandiro emushonga uyu. Asi mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Mujira Ndima vanoti pane hurongwa hwekushambadzira zvakadzama chirongwa chenhomba yeSinopharm kumativi mana enyika. Zimbabwe yakagamuchira nemuvhuro wapfuura nhomba dzinosvika mazana maviri ezviuru dzayakapiwa neChina pachena kuitira kuti ibaye vanhu kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kutarisira kuwana mwedzi unouya imwe nhomba inosvika mazana matanhatu ezviuru iyo yakatenga kukambani yekuChina yeSinopharm. Hurumende inoti inotarisira kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kukambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defense Industries kuburikidza nekurambidza kutengeswa kana kutengwa kwezvombo kukambani iyi pamwe nekumbobata pfuma yekambani iyi. Mugwaro raraburitsa sangano iri rinoti riri kushushikana nekusavepo kweshanduko dzinooneka, kusungwa kwevatori venhau pamwe nevemapato anopikisa. Rinotiwo zvirango izvi hazvisi kuzobata vana veZimbabwe kana kukanganisa upfumi hwenyika kana kutengeserana kweZimbabwe nedzimwe nyika, uye rakagadzirira kutsigira nyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika kana chete hurumende yeZimbabwe yakaratidza kuzvipira kwayo. European Union inotiwo kumbosendekwa parutivi kwezvirango zvekufamba zvakanga zvakatemerwa vanhu vatatu kucharamba kuripo, kunyange isina kutaura kuti vatatu ava ndivanaani. Zvirango izvi zvinotariswa gore roga roga mumwedzi wakukadzi. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, ambasada James Manzou, kanawo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF kuBritain, Dr. Simba Mavhaza, vanoti danho reEuropean Union iri harina zvarinoreva nekuti chariri kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa kutevedzerwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nehurumende pakusungwa kunenge kuchiitwa vanenge vatyora mutemo uyu.
Kana tikatarisa mashandiro eEuropean Union, hakuna chinoshamisa pane zvavataura, nekuti chavari kutiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa mutemo weZimbabwe uri kutedzerwa zviri pamutemo. Kana makateerera matauro avaita vapa mhenzaniso yevanyori venhau vakasungwa nemange vanhu vemapato akasiyana siyana akasungwa, asi kutaura chokwadi havasi tara kuti vanhu avakasungwa vapara mhosva. Zimbabwe haina mutemo wekuti munhu anenge ari mutori wenhau hafaniri kusungwa. Ine mutemo wekuti munhu wese akatyora mutemo anosungwa. EU haisi kutibatsira mukuongorora chokwadi.
Tanzwa vachiti zvirango izvi hazvina zvazvinokanganisa kuvana veZimbabwe, munoti
chokwadi chekuti chirango chese chinotorete pachinokanganisa vana veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe yese. Kana vachinge vanyeba kuti vari kungobata chete Zimbabwe Defense Industries, tangai matarisa kuti paZimbabwe Defense Industries inoemploya vanhu vangani. Imhuri idzodzi musoro wega wega uri pabasa apa imhuri dzinenge dzakuafektwa nekuti basa ravo harichanyatsoshanda. Havachatengesa zvavanogadzira kuDefense Industry zvakaita sezvombo nei, havachakwanisa kutenga zvombo kuti nyika idzi inyika yakasimba inofanira kuende mauto pane zvombo zvakasimba. Ndozvinati ikonomi yenyu isimbewo inoratidza nestrength inenge ine mauto enyu. Saka kana vachinge vati havachatengesera Zimbabwe zvombo, hakuna mutori wenhau vakasungwa nemasoja, vakasungwa nemapurisa. Saka isi kuti vari kunanga mwongo wenyika, vari kunanga pane power base yenyika. Zano ravo harisine kwekugadzira matongerwo evanhu akanaka pamutemo, asi zano ravo ndiri kubvisa hurumende nechisimba kana muchiwandewande chekunyevedzera kunge vane hanya nekodzero yevana veZimbabwe.
Tiri kuonawo iyo European Union, Dr. Mavhaza, iri kuti yakazvipira yakatogadzirira kuita hurukuro neZimbabwe. Munoona here hurumende ichitevera zviri kudiwa neEuropean Union?
Zviri kuita European Union zvakafanana nekuti munhu anenge akakutsika pahuro wokuvhara munhu, obva tatara newe tida kutishaurira unobvuma here. In other words, vanoda kupanikidza hurumende yeZimbabwe kuti itaurirane iudzwe zvekuita, iudzwe matongero anoda kuitwa neZimbabwe. Vana veZimbabwe vanosarudza matongero avanoda kuitwa.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF kuBritain, Dr. Simba Mavhaza vachitaura parunhare vari kuBritain kwakare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa nhengo yesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, Alan Moyo, mukana wekubhadhara chibatiso kuti awane kutongwa achibva kumba kwake mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe uye ari nhengo yeZinasu, Alan Moyo, apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Moyo, uyo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo gore rapera pamusika wemabhazi pako pakabhana muHarare nechinangwa chekuda kupandukira hurumende yavaEmerson Mnangagwa, akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge dare raMajor Street raona kuti haana pekugara pakati tsvikiti. Asi mutongi wedare repamusoro vaWebster Chinamhora vatura mutongo uyu vachiti hapana humbo hwakasvitswa kudare hunoratidza kuti kero yakanyoreswa naMoyo haisiyo. VaChinamhora vati mudzidzi uyu abhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye agare pakero yaakanyoresa kumapurisa kudzamara mhosva yaari kupomerwa yapera kutongwa mumatare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakasungwa nechitatu vamiswa pamberi pedare nhasi asi vacharamba vari mumaoko emapurisa kusvika mangwana pavanzi nemutongi wedare vaishe unesumato wavadzoke kudare. Rimwe remagweta avo vapaida Moyo Saurombe vatenda kuti ndivo vakumbira dare kuti vaharuzivishe vasaendeswe kujeri sezvo nyaya yavo yatadza kunzwikwa nekuti matare anga achifiritwa.
Makumborera ari kunziye akaenda paImpala kahaya akavharira vanhu pakahaya ipapo mukati achivadzivisa kufamba. Saka mapurisa vari kuti that was kidnapping, ndo mhosva yaiiswa pamberi pedare. Saka mukati medare mukati nezuvara nhasi taraisa isusu macomplaints nekusungwa kwakaitwa haruzivishe sekunzwa kwemungadai makaita kuti makomborero akaredzerwa pfuti akarohwa akablindfoldwa nevanhu vaasingazivi kuti ndaanani. Mushure mazvo vakazonomudhamba kumapurisa. Saka mushure meizvozvo zvekunge zvaitika taraisa macomplaints hatina kukwanisa kupedza. Saka dare rati tiudzoke kudare muzuva ramangwana asi isu tatiisa pamberi pedare kuti kana tiri kudzoka mangwana zvidibviri kuti vamakomborero aiswe iye kujeri kurimand prison asi ngaadzoswe maoko emapurisa nekuti hatisati taita process inonzi remand. Remand process ndo process inoisa munhu kuti aiswe mukati memaoko eprison services.
Zvichakadai mapurisa anonzi asungawo musikana ari kurambana nemumiriri weNorton muparamende Vatemba Mliswa. Muzvare Susan Mutami, mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, vati havasati vave neruzivo nekusungwa kwamuzvare Mutami asi vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi. Vaudza Studio 7 kuti muzvare Mutami vasungirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai. Vanhu ava avo vari muchipurisa vati muzvare Mutami vari kubvunzurudzwa nemashoko avakaburitsa padande mutande ravo reTwitter pavakataura kuti vamuliswa. Vanoziva kuti zvii chaizvo zvakatora nzvimbo pakaputika bhambu kuWhite Street Stadium kuBulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 izvo zvakaita kuti pakuvare vanhu vakawanda vanosanganisira sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri, mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye pari zvino, muzvare Mary Mbaiwa nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Nemusi wemuvhuro chitatu muna kukadzi, vanhu vemuAmerica vanorangarira vatungamiri vavo vekare kubudikidza nekucherechedza zuva rePresident's Day. Kucherechedza uku uko kunoremekedza vatungamiri vose veAmerica kwaive nechinangwa chekuremekedza mutungamiri weAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Semunhu aitungamira panguva yehondo yemuAmerica uye vari mutungamiri wenyika, vaWashington vakatanga vari munhu aifarirwa zvikuru uye nanhasi vanoonekwa sababa veAmerica. Izvi zvakaitika nekuti vaive mukuru wemauto akaremekedzwa nekukunda kwaakaita vainge vakadzvanyirira America. VaWashington vakakwanisa kuumba hwaro hwevatungamiri veAmerica vaizotevera mushure mavo. VaWashington vaitenda mukukosha kwokuenzana pakati pekuita utungamiri hune simba zvakakwana kuitira kuti hugone kutungamiri zvine hungwaru hurumende yenyika, asi husina simba rinotevedzera masimba eumambo. Vachinetsekana kuti kana vakafira muhofisi, veruzhinji vaizofunga kuti hofisi yemutungamiri inofanirwa kuve yenguva yeupenyu hwemutungamiri. VaWashington vakasiya chigaro mushure nematemu maviri. Kunze kwemutungamiri mumwe chete vaFranklin Delano Roosevelt, avo vakaita matemu mana, vatungamiri vese vakatevera vakaita zvakaitwa navaWashington zvekutonga kwematemu asingadariki maviri. Muna 1951 paramende yakadzika mutemo unosungira mutungamiri weAmerica kushanda kwematemu asingadariki maviri. Maitiro avaWashington akakonzeresa kuti pave nehwaro unotevedzwa hwemutungamiri wenyika. Vakaisa zviga muzvinhu zvese kusanganisira masimba ezvematongerwo enyika, mashandiro emauto uye gwara reupfumi. Hazvishamise kuti mukutanga kwa1800, gore rimwe chete mushure mekufa kwavo, zuva rekuzvarwa kwavaWashington kukadzi 22 rakacherechedzwa munyika itsva yavakabatsira kuumba. Kucherechedza kwezuva rekuzvarwa kwavaWashington kwakatanga kuitwa zviri pamutemo muna 1885. Nekupinda kwenguva, vana vemuAmerica vakatanga kucherechedza mumwe mutungamiri mukuru vaAbraham Lincoln vakazvarwa musi wa12 kukadzi, zuva riri pedyo neravaWashington. Pakupedzisira, muvhuro wechitatu muna kukadzi wakava zuva rekucherechedza vatungamiri veAmerica vose. Kucherechedzwa kwezuva remutungamiri kunoremekedza vatungamiri vaive neushingi uye kusadzokera shure mubasa rakaomarara zvikuru rekutungamira America munguva dzakanaka nedzakaipa. Tese tinoona uye tinoyemura zvikuru kupenya uko kunotenderera pamisungo yekunze yehofisi yepamusoro vaGeorge Washington vakambonyora mutsamba kushamwari yavo. Kwandiri hapana chiripo kunze kwekubwinya uko kunogona kuratidzwa kubva mukubatana nesimba rekusimudzira hunhu hwevanhu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vakaremara vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti vave vamwe vevanhu vekutanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera, avo vasingaone vanoti vakaremara vanofanira kuvevewo mberi pachirongwa chekubayiwa nhomba yecovid-19.
Changa chaizuva tinhu chakanaka kuti vakaremara vange variwo mapoka ekutanga-tanga kubayiwa nhomba iyi. Zvikuru sei takatarisa kuti vakaremara vakawanda havasi kuwana zvikwanisiro zvekuti vange vachizvidzivirira kubva kune denda recovid-19.
Izvi zvinotsigirwa navaThomas Muchanenyika, avo vanoshandisa madondoro pakufamba.
Mukatarisa vanoshandisa mukusha kazhinji kacho vanobata mavhiri anotsika pese pese, vanotore vanhu vatogara vari pamuteyo chaiyo chaiyo wenhingi waiyoyi COVID-19. Plus dzimwe nguva unowana munhu anokuti regai ndikupushe wheelchair yako ndibvekubatsira kupusha, wopushwa paanosiya munhu iya anenge akabata paanenge akabata bhanigiri zvibatsi mahendles aya maoko ake pamwe ane COVID ari kusiya COVID ipapo.
Mukuru wesangano revakaremara reSigns of Hope Muzvare Samantha Sivanda vanoti hurumende inofanira kunzwisisa matambudziko anosangana nevakaremara.
Hakoni kugara ega, vanotoda masupport persons kuti vange vachivariritira, vachigara navo, vachipusha pama wheelchair, vachidi maassistant avo. Saka ari more prone kuti awane this virus. Again, vamwe vanotoshanda nekutobata masurfaces like vasingaoni, anoto navigator environment yake nekubata bata.
Muzvare Sivanda vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vakaremara vakaita sevasingagone kunzwa kana kutaura vanosarira shure pakuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pe-COVID-19 kana iwo urongwa hwekubaiwa nhomba.
Before munhu asati atora vaccine, before asati atombo prioritize kuiswa kumberi kwekiu kuti ari kuzofanira kutowana vaccine, ari kutofanira kuziviswa first. Ende vakaremara havasi kuziviswa. Vane zivo about COVID-19, about the vaccines, vanhu vaya vane masellphone anoenda paInternet kuti munhu anokwanisa kupinda paWhatsApp kana paTwitter kana pachi.
Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust, Amai Barbara Nyangairi vanoti, zvakakosha kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kusimukira dzizvimiririre pakutsvaga nzira dzekurwisa chirwere cheCOVID-19, kwete kumirira nyika dzakabudirira.
SeAfrica tine AU, tine SADC, hatina mascientist here munyika medu? Watarisa kuti makwikwa acho kana 200,000 doses dzichiuya, chitarisai kuti ndianani vachatanga kudzibaiwa. Chokwadi kuti patinozosvika kune vanhu vakaremara kurestereke.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vari kushanda zvakasimba kuitira kuti vakaremara vave neupenyu hwakanaka. VaMavima vavembisa kuti vachaendesa kumusoro zvikumbiro zvevakaremara zvekuti vave vamwe vekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19.
Andioni paide dambudziko kuti pawane consideration iyoyo. Izvi zvinhu zvinogona kuti zvigadziriswe nehurumende kuti vanhu vane madisabilities, vane marisk akakura, vapiwe preference. Chinhu chatinogona kuti chitaurwe even kucabinet, even kutask force yeCOVID-19, handioni zvichiita dambudziko.
Zimbabwe yakatara vashandi vemuzvipatara, vashandi vemumapazi ehurumende anoita mabasa anosangana neveruzhinji kuti vave vanhu vekutanga kubaiwa nhomba yeSinopharm pasi pechirongwa chakatanga munyika musi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitika munyika munguva ino yeCOVID-19. Muimbi wechidiki wemusambo weZim Dancehall Soldier Love, uye akashaya mazuva maviri apfuura nechirwere cheshuga, ari kuyugwa mangwana muguta reHarare. Nezuro, munyori wezvemabasa muzano PF Vaobert Mpofu, vakazivisa kuti Soldier Love akapiwa ruremekedzo rwegamba uyezve achavigwa nerutsigiro rwehurumende. Vanhu vakawanda vanoti Zimbabwe yarasikirwa negamba guru munyaya dzemimhanzi. Aizivikanwa nenziyo dzaakaimba dzinosanganisira pamamonya ipapo yakabuda mugore ra 2018 uye imwe inonzi kana ndafa yakabuda mugore ra 2019 nedzimwewo. Mumanzi wa Soldier Love uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuye lesikolo singakhangelisina ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho we-John Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube le nguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi yinto nje efa ngokukhulunywa kayicace. Akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime. Then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining. But ungathi uyananzelela akutshiwo ukuthi i-province distribution mechanism yangkhona iyabi njani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma. Okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngomuntu nje opho ngokuthi kuzabuye email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe ka test kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutwa kuyaqala the elderly ma frontline workers laba lama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacise ngoba ka thesis ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasika yiboni ukuthi inceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibaya sibubone so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi into yangikhona iyabisebenzela yena hayi abantu
lo ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalela eParliamente eleNational Assembly umnumzana Themba Mliswa uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe i-20,000 RTGS ukuze athoniswe evela emzini wakhe umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi umliso awubotshwe emhlanganweni wakhe lentathela izindaba emzini wakhe eBoredale eHarare kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha esibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kwinsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzakona izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani.
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumende aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumeliwe khona ku 540 US dollars. Sesisuke khonapho okulandelayo mele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlule kwapho ukuvula isikolo kungakhaliswa ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we COVID-19 ungamemetheki. Abantwana umelanga bephunga ukuyela esikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we COVID-19. Sifuna kube into ukukhulumela azayifaka ibe into eqhakathekileyo imikholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sekuyela esikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we COVID-19, kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lo COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikokhelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uzulu. Abanye abazama lokhu babe kuhulumende kaTrump ukwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kamnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kuchapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepharlamente kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepharlamente lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezakrasi baveze lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, umnumzana Jerry Zingwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esitsha, yebo, siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlanganothi ezizintathu zokusakaza ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting le-community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe iyayenelisa ukuthi inikeke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engiyela nketabechabe, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, unkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ethole ukuba fully addressed. njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtepe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngele Zimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama community radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku-shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekuhleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagetsi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezichiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-internet. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, phela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istephu ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungele lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongese elizweni elikhululekileyo enjengeZimbabwe le-democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethatha inyathela alungise ongabe kuwonakele lokhu zene kulokhu zene ngaphe lokhu zemagisini.
Abenkampani ye-Powertel kobulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu esewange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, inamba lingomile wena. We baba, gonzima kulomhlaba.
Uhlelo Was a Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi nguDr. Love ecula ekobulawayo umdumo we jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus van der we Studio 7.
Choose a drums. I can't sing one end, I'm full of stand was honey. I can't sing one end.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Ongunye wethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ekucula.
In 2003, my brother used to play guitar. I forgot to mention my names. Then in 2003, that's where I started music. Being mina, being lalela. You want to opala something whenever brother is doing something. Nzalele kona apo, nakulela kobulawayo. You want to kobulawayo.
NJ ubongeselukazi sakhe esingugogo wakhe onguye wambonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ugogo, umama lo umama wakhulisa iJazz kagogo. Lami bemanyithi mamfika lapha kwele Phumula East kobulawayo, gogo ebeshaya iJazz, ebeshaya imaskandi, so besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushapha esikwenze. Ngathi hayi, lami senzayenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlaleta athize awacindezelayo NJ.
Lama album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Thando labantu. Lamadlalati bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizwe ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Dr. Love lo mlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi, njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima.
Mutwame vele ngiyasipela, ngizombiza ngokubhe, ambize ngokubho, my queen mfasi.
Into engatshela abantu ukuthi asiqhubeke nisiphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love Nje, ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesintu sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayethe Bulawayo Jesus kanjani? Jesus kanobe muna Jesus kanashoba.
Balutshona basakhulayo abacula lo mdumo weAfro Jazz, Jazz Fusion. Kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumunye besilaye kuhlelo Woza Who's the Friday?
Mama we.
Mpilo enhle kini lonke, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bulawayo, I'll be able to share my
yemin ukwakho kwayo isizwe sikamsinikazi sizwe sikamashoba angaphe amakhosi kazishaye yona imbululu sikhenile kobulawayo vulekile amasango babhizi bahlekisa ngathi bathifunelele baze siqamba amanga bathi thina vela sibambananga bayaqamba amanga bathi thina nyeke sibakhona
kobulawayo sizovuka uwisithando sami mina ngiyoqhenya ngawo uwisithando sami kukulame nguwubambo lo ndembele kuwe kukulame iqale lapho kuwe sifreshi 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 koma kobulawayo
ngele ezinye zendaba ebesikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela iCOVID-19 wama vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lo lockdown luyaqhubeka kumbe hayi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.